to the world again. We are cool now, we are cool now, we are cool now. Proud of my country, Zimbabwe. Wangu wazicha itokti tipambwe. Mikuwa kwa yakache na sechi vanze. Tirive ne, ne, ne. Proud of my country, Zimbabwe. Wangu wazicha itokti tipambwe. Mikuwa kwa yakache na sechi vanze. Tirive ne, tino simu za mureza. Tichira tiza kupenya. Dina by dina, uchiva kwa musha. Woyo, woyo. Proud of Zimbabwe. They never you proud of Zimbabwe. Were you proud of Zimbabwe? They never you proud of Zimbabwe.
Raga zungutso akanita abuka. Izuti chikara kuti tabuka. Taimbo sekwa zvichinzi amunamunda. Nao takulingana na tamuka. Takumixa takati master. Mapurisa havasikurara. Vari kuvaka unhu. Yeah, yeah. Atai munhu meya. Katisadakwa. Ngadimbono rapa vemberengwa kana pane mukana. Ngadimbono rapa vakaremara. Ngadisadakwa. Ngadimbono rapa vemberengwa kana pane mukana. And I'm proud of my country, Zimbabwe.
Proud of my country, Zimbabwe. Wangu wazichaita kiti pambwe. Mikwakwa yakachena sechivanze. Tirive ne, ne, ne. Proud of my country, Zimbabwe. Wangu wazichaita kiti pambwe. Mikwakwa yakachena sechivanze. Tirive ne, tino simu za mureza. Tichira tiza kupenya. Dina by dina, uchiva kwa musha. Woyo, woyo, proud of Zimbabwe. They never you proud of Zimbabwe. Woyo, woyo, proud of Zimbabwe. They never you proud of Zimbabwe.